chirongwa ichi chichange chichitungamirwa nesangano reRaoul Wallenberg Institute chichitsigirwa nemari kubva kuEU. Sachigaro wekomishen iyi Dr. Elasto Mugwadi vanoti chirongwa ichi chakanangana nekuti munhu wese munyika awane chitupa kana kuti birth certificate. Munyori mukomishen iyi amai Delis Mazambani vati vachange vachishanda nemahofisi eCivil Registry Department iro raimbonzi Registrar General's Office pamwe neSocial Development raimbonzi Social Welfare Department.
Saka chinangwa cheproject iyi ndechekubatsira ruzhinji rweZimbabwe vanosangana nematambudziko ekutora magwaro enyika akakosha akaita semabirth certificate, madeath certificate, mapassport, citizenship nezvimwe zvakadaro.
Vatiwo ongororo yavakaita yakaratidza kuti veruzhinji munyika havana ruzivo rwekuti ndezvipi zvinodiwa kana munhu achida kutora magwaro akaita sekuzvarwa, zvitupa kana magwaro ekufambisa. Nekudaro pasi pechirongwa ichi vachange vachipa ruzivo urwu pamwe nekusimbaradza bazi reCivil Registry.
Tichange tichiita atinoti maawareness kana kuti maoutreach tichienda mumacommunities tichidzidzisa veruzhinji kuti kana uchitora birth certificate kana mwari mwana akafirwa panoda chii, kana vari mai vari vakazvimirira vega baba vemwana vasipo panoda chii, matarezi mhosva izvina akabvumidza kuti baba vanenge vari vega mai vemwana vasipo vakwanisa kutorawo birth certificate. Zvii zvinodiwa kuti izvozvo zvinge zvichiitika.
Mukuru weEU muZimbabwe vaTim Olkonen vatiwo vanofara kuramba vachishanda neZHRC vachiti chirongwa chavaparura nhasi chichasimbaradza basa rekomishen iyi pakuongorora sarudzo. Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza2023 kodzero dzevanhu dzine chekuita nesarudzo dzatanga kutyorwa uye vanoona sekuti chirongwa chavaparura nhasi chichabatsira kugadzirisa dambudziko iri. VaMugwadi vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakugadzirisa zvinonetsa panyaya dzesarudzo.
Chichabatsira zvakare kuti tione kuti nyaya dzigadziriro yemaelections ari kuzouya aya iri kuitwa here zvakanangana nedumburo remutemo. Vanoda magwaro iwandiri kutaura vange vainawo. Nyaya yemaconstituency delimitation iri kuitwa iya. Kuziva kwenyu basa redu ndere kumonita. Kumonita kureva kuti tinenge tiongorora zvatinenge tabuda nazvo tozvitora tichienda kune vanofanira kuti vazvisevenzese kuti vagadzirise zvinenge zvakaminama.
Bombero remutemo wesarudzo munyika haribvumidze munhu kuti avhote kana asina chitupa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.